manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana maniro anasi uri musi wesvondo ndira 28/2017 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mubatanidzi
wa I inform this august chamber that your brother, the former president Robert Mugabe, is well, safe, secure.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa votaura kumusangano weAfrican Union kuAddis Ababa, Ethiopia, vachiti vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakachengetedzwa zvakanaka.
Wongo tinozvigamuchira kuzimbiso yavo asi kutaura kwemuromo. Because hatisi kutaura kuti ngavazimbise zvakare pamberi pemakurukota asi kuti ikozvino chavakudiwa kupa hwaro hwacho hwekuti zvichafamba sei nezvinhu zvinodiwa. Uyezve kuti African Union ichitogara yatotumira nechekare vanenge vachiongorora sarudzo.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti African Union inofanira kukurudzira vaMnangagwa kuti vaite sarudzo dzakachena. MDC Alliance yoita musangano kwaMutare. Muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 naReverend Stuart Chidida veMethodist Church. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vapinda mumusangano wavo wekutanga kuAfrican Union Addis Ababa, Ethiopia nhasi. Musangano uyu ndewechimakumi matatu kana kuti 30th AU Assembly wevatungamiri venyika. Vachitaura pamusangano uyu vaMnangagwa vaudza vamwe vatungamiri venyika kuti vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakachengetedzwa. Izvi zvatambirwa nemufaro nevamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica. Ngatinzwei vachitaura.
Thank you, Your Excellency, the chairperson of the AU, President Conte, the chairperson of the Commission, Musa Faki, Your Excellencies, heads of state and government. May I express my sincere appreciation and gratitude to the Federal Republic of Ethiopia, who have received us most warmly, despite the fact that we are only a few days in office. Secondly, may I inform this august chamber that your brother, the former President Robert Mugabe, is well, safe, secure, and it is my duty leading the current administration to preserve his legacy as the founding father of our republic. The transition, as you may be aware, was very peaceful, and we are happy that as a nation we faced the challenges, and as a nation, we resolved those challenges and we have received support from my senior colleagues in SADC as well as from the continent. I thank you.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuAddis Ababa, Ethiopia. Izvi zviri kubva pawebsite yeAfrican Union pane zviri kuitwa izvozvi kumusangano uyu. Asi vachitaurawo nezuro pamusangano weNew Partnership for Africa's Development kana kuti NEPAD vamunangagwa vakatiwo Zimbabwe yakazvipira kutevedzera zviga zveAfrican Union. Vakatiwo Zimbabwe yakazvipira kushanda nedzimwe nyika munyaya dzezveupfumi. Asi vanotungamira sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti vatungamiri venyika dzemuAfrican Union vanofanira kukurudzira vamunangagwa kuti vaite sarudzo dzakachena.
Chikuru chakakosha kuti chitaurwe nevatungamiri veAfrican Union kuna vamunangagwa inyaya yegadziriro yesarudzo gore rino muZimbabwe kuti inge iri yakajeka inopa Zimbabwe mukana wekuti itange zvakanaka nedzimwe nyika pasuro kuti nekuti pakaitika mhirizhonga sarudzo dzikasamira zvakanaka zvinovhiringidza. Saka iko zvino ngavasimbise zvikuru sei kuti vangatsigira sei Zimbabwe kuti iende kusarudzo dzakachena. Ndo chikuru ichocho.
Asika vamunangagwa vakavimbisa kare kuti vachaita sarudzo dzakachena.
Hongu tinozvigamuchira vimbiso yavo asi kutaura kwemuromo. Iko zvino hatiti kutaura kuti ngavavimbise zvakare pamberi pemakurukota asi kuti iko zvino chavakudiwa kupa hwaro hwacho hwekuti zvichafamba sei ndezvipi zvinodiwa uyezve kuti African Union ichitogara yatotumira nechekare vanenge vachiongorora sarudzo. Saka iko zvino chavanoda kutaura ndechekuti vochitaura kuti mitemo inovhiringa nyaya dzesarudzo nezvekufara nekusununguka kwevanhu munyika seinonzi vana posa aipa ichapiswa riini nenzira ipi uyezve mapato akasiyana ngaaone mikana yakaenzana kumakunhe penyuro kuterevhizheni kumaredhiyo nekumapepanhau emunyika uyezve nyaya yemasoja vanhu vari kutya kuti zvichida pangoita mhirizhonga yekurwa kwevanhu vachapedza sei nyaya iyoyo nekuti iko zvino ngatitaurira nechokwadi masoja ari mukatikati mezvematongerwo enyika vachataura sei kuti pagamuchirwe nemasoja kuti kana vachinge vakundwa musarudzo vachagamuchira zvinobuda musarudzo. Nyaya iyoyo inofanira kuti jekese nekuti tinoziva kuti masoja vatungamiri vavo kusanganisira vachiwenga pavanga vachiri kumauto vaitaura kuti havafi vakatendera kuti paite rinobado rinotonga risiri zvanopiwa. Ngavatitaura iko zvino sarudzo dzati dzaitwa kuti vakagamuchira zvinobuda musarudzo kunyangwe zvichireva kukundwa kwezvanopiwa.
Vanotungamira sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa. Mubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance waita musangano wechipiri kwaMutare nhasi. Vatungamiri vemapato ari mubatanidzwa aya vange varipo vanosanganisira mutevedzeri weMDCT vaNelson Chamisa, vange vakamirira mutungamiri webato ravo vaMorgan Tsvangirai avo vasiri kunzwa zvakanaka pari zvino, pange painewo mutungamiri weMDC vaWashman Ncube, mutungamiri wePDP vaTendai Biti, vaJacob Ngarivhume veTransform Zimbabwe nevamwe. Vatungamiri ava vasimbisa kuti vanoda kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena uye vati vachada kusangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vataure nezvenyaya iyi. Mukuzeya nyaya iyi Tabata vachamisa.
Tinoda kuti sarudzo idzoo dziitwe tichibvisa kumbunyikidzwa kuri kuitwa vanhu zvisiri pamutemo zvokuti vanhu vanonzi unzai nhamba dzenyu dzemavota slips enyu maserial number zvokuti vanhu vanonzi taakunyora mazita hazviiti pamutemo, hazvitendedzi pamutemo. Izvozvo ndo zvimwe zvatiri kutoti tiri kuda kusangana navamunangagwa nehurumende yavo. Ko zvamuri kuti moda sarudzo dziri pachena dzisina gakava dzisina mvonga mvonga? Ko vana chimusoro vari kubhongodza muto kuita kwavakaguta vabva nekupi? Vari kutumwa nemi here? Vamasvikiro anani kana asiri masvikiro enyu? Budai pachena, mapurisa asunge vanhu vari kupara mhosva idzodzo. Zvizikanwe kunzi anenge achiita zvakadaro madusura ndo mamashoko anga achitaurwa.
Matambirwa sei nevanhu vekwaMutara?
Makuwerere vanhu vaita mufaro unotyisa wokutigamuchira kuti musangano watanga kufamba. Unoziva kuti nemaneja achifambise kuti mavara acho aonekwe. Saka tichatekaira hedu sezvo tiri kuuya chitionekwe mudhurebwe. Chinoratidza kuti chichanakira nyika imi neni munhu wese anudzwa kunzi munhu wese kubasa muna 2018 panopera sarudzo dhora rese muhomwe. Homwe dzinofanira kunge dzakapooka mbudu dzichidonha mari dzichipinda muhomwe kwete zvokuti tinopinza mari mumabhanga tichitadza kudziburisa. Ndo mamwe mashoko anga achitaurika iwayo. nenyaya yekuti muono wavatangirai muono werudo wekuti vanhu vabatane pasaita kupokana tinangane nekuva nehugaro hwakanaka kwete kutsvaga chigaro nyaya haisi yechigaro ndiye hugaro saka ndoma mashoko atatipakura vanhu vachifara zvikuru
saka muchibva kwamutare uku muchaenda kupi zvakare
tichibva pamutare chitima cherusununguko chototinhira choridza mabhero hachichamiswe ike zvino tinoenda pachitungurudza pavhiki rinouya iro musi wesvondo pari zvinotombotanga tichiita misangano kumisha inogara vazhinji sezvatakaita kuepwes zvataita nhasi kubatewall open space
avo vanga vari mutevedzeri wemutungamiri webato remdct vanelson chamisa vari parunare kwamutare
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930 13860 15460 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu revoa shona.
Gweta uye vari nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vakudza ichoga nezuro vanonzi vakaburitsa mutirongo vamwe varume vana vakasungwa vachinzi vainge vachitaura manyepo nezvemashoko anonzi akataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pakutora kwavo mhiko muHarare muna Mbudzi. Vana ava ndiva Asani Sinatala vaAndrew Mutela vaWellington mberi kwazvo uye vaDavid Mateo vepapurazi renjiri farm kuchinoi. Mapurisa anoti vana ava vanonzi vaifamba nemadhiski nemagwaro ane mashoko ekuti vaMnangagwa vainge vati hurumende yavo yaizoripa vamwe varimi vechichena vainge vaponda vanhu zvinonzi nemapurisa hazvina kumbotaurwa navaMnangagwa. Varume ava vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare musi wa20 kukadzi. Mukuzeya nyaya iyi Ivans Zininga weStudio 7 abata vachoga.
Munhu umwe neumwe ane right yake pamutemo yeinonzi freedom of expression or freedom of conscience. Saka kuva pamutemo kana kusava pamutemo kwazvo kunotinetsei. Asi chatingataura ndechekuti umwe neumwe munhu une mafungiro ake anofanira kuva nawo pamutemo. Anofanira kubvumidzwa mafungiro ake pane zvematungirwo enyika achibvumidzwa kuzviexpressa kana kuassociata ne certain idea or certain ideology. Yepfungwa yematongerwa yenyika yangawirana nayo.
Mashoko aiparidzwa nevarume ava anozoita kuti vasvike pakusungwa kudai aimbova yekuti kudii?
Varikunzi vaiparidza mashoko kuti hazvina kukodzera kuti Zimbabwe ivhure makoni kune vekunze sezvo rusununguko rwakarwirwa kuti munhu mutema awane nyika. Saka kana vari kuti zviri kunzi izvo vaiti kana takarwira usununguko kuti Zimbabwe vane kuzvitonga munhu wechitema awane nyika yake kana tovhurira zvakare kune tinenge takudzorera kwatakabva kunosungirira nyika kwayakabva.
Saka zvichireva kuti vanga vari vekereke here varume ava kana kuti vaingovawo vanhu vakazvimiririra vaitaurawo nezvematongerwo enyika shoko riri kutenderera riri kuti ndevekereke?
Hazvisi kunatsa kubuda sevanhu vanga vari vekereke asi semovement yevechidiki vari kuda kudzoreredza nyika pane zvakarwirwa rusununguko rwokupedzisirawo.
Zvinototarisawo kuti imimi segweta uye muri mumusangano weZimbabwe Lawyers for Human Rights, rubatsiro rwamakavapa imimi rwanga ruri pachena here?
Takavabatsira pachena. Ndinokonfirma kuti vakaendeswa kudare nezuro musomugovera namapurisa vachida kuti vaiswe pane yatinoti remand. Asi mapepa acho anoratidza tangani anenganga asatana dzakupera pane zvaida kubvunzurudzwa. Uye chikamu chenyaya yacho chinowanza kuda authority ya prosecutor general kuti nyaya itongwe. Saka takangomira nepekuti sezvo mapepa acho runatsa kubuda pachena kuti vagare vaiswa paremand. Zvinoda nedi kuti nyaya inatsa kutariswa sezvairi kuti pangava nemhosva here vasati vaiswa mudare, kuti vachakana vakudiwa vachazopiwa mapepa kuti vauye kudare.
Totarisa hedu kuti iwo mamiriro akaita mutemo wedu wemuZimbabwe nezviri kuitika izvi, kune dzimwe nzvimbo here kana kuti vamwe vamuri kunzwawo vari kubatwa kana kusungwa nenyaya dzakarerekera kune imwe chete iyoyi?
Ini ndichizvitaurira avandovo kutanga vandati ndasangana navo kuno kwedu kuchinoi.
Avo vanga vari Gweta uye vari nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vakudza ichoga vachitaura vari parunare kuchinoi naEvans Zininga weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tochienda kuna Evans Zininga achitipa chirongwa Youth Forum, icho ndinombokupakurirai chinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazuva ivatereri, tasangana zvakare muchirongwa chevechidiki chamunounzirwa svondo rega rega. Neni Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Nasi taitawo rombo rakanaka, tataura nemunin'ina wedu wechidiki anonzi Lemon Pwanyiwa. Ndinokutendai mukoma nekutipa maminetsi iwaya kuti titi kurukurei kurukurei. Chirongwa chino ichi tinotsvaga vechidiki mazuva yese, imi takunzwa izita renyu rabudikira budikira kwakawanda wanda. Tanzwa kuma community activism muriko, kuyale uko muriko. Ndiani anonzi Lemon Pwanyiwa muchidimbu?
Lemon Pwanyiwa mukomana sekta kwamaita wechidiki ari muutungamiri. Lemon mumabasa ake utungamiri ari kushanda necommunity yake neshamba kwaanoita mabasa mudunhu raanogara reutungamiri, kusimudzira community yake uyewo achishanda nemasangano akazvimiririra kuti dunhu rake nemasangano iwayo zvinge zvichibatana kana pane mabasa edunhu randa kuti aitwe oitwa. Zvekare Lemon ari nezvematongerwo enyika kana kuti mupolitical organizing.
Kuti muzosvika pakuti inini ndakuda kuita basa rekuti ndishedzwe ndichinzi community activist iri, zvakambobva nekupi, zvakatanga sei?
Basa remunhu rinotaura rega, ndochinhu chekutanga. Haisi nyaya yekuti ndakada kuti vanhu vandisheze nekuti ndiri community activist, asi kuti zvakabvawo pandiri pasi pemwoyo wangu, nekuti chandinotsvaga mucommunity mangu, chandinotsvaga muupenyu hwangu neupenyu hwangu vanhu vese change, positive change kana kuti shanduko muupenyu hwedu, tese tinoda kurarama zvakanaka. So pese pandinoona sekuti hapana kumira zvakanaka, ndinoita zvese zvandinokwanisa kuti tiwane shanduko kana pundutso.
Zvino tikatarisa kuti mataura emi kuti munomiramirawo nebato reMDC rinopikisa, munzvimbo yamunogara munotambirwa sei neveruzhinji vakakutarisai nemaziso anoti ndewe uko?
Ichokwadi mukoma Ivan. Chekutanga chandoda kuti nditaure ndechekuti tine rombo rakaipa kana kuti an unfortunate situation muZimbabwe pari nhasi, nekuti tiri kurarama tine yatinoti polarization, sekutaura kwamaita kuti munhu anobva angoonekwa nemutupo wezvematongerwo enyika kunyange usiri kuita nezvematongerwo enyika panguva ipi neipi, asi vanhu tinoonana nezita rekuti MDC ozanupia. Izvi zvakaipa nekuti pane mamwewo mabasa atingoda kuti tiite, asi tinenge tichikundikana kana kuti ndo mamwe malimiting factors epolarization iwayo. Asi chandinofarira mudunhu randinogara ndechekuti kwemakore akawanda anandiri munyaya dzeactivism, vanhu vaakuchikwanisa kuchitambira kuti no, tingangova tine mapato akasiyana atinotsigira kana kuti atinosapota, asi kana iri nyaya inechekuita nebudiriro kana kuti community development, tinofanira kutambira njere dzose dzinoita kuti dunhu redu. Saka ndinofara mushamba community kuti pari zvino vanhu vaakuchigamuchira.
Ndounzwazve kunonzi yali yali uko muchibudikira zita renyuko. Ngatimbodzoka ipapo zvishoma shoma. Chii chinonzi yali imi munenge muchitsvage ikoko?
Yali mavara anomiririra kuti Young African Leaders Initiative. Ini ndiri kuno South Africa pari zvino. Division yali iri muSouthern Africa iri kubata bata nyika 14 dziri muSouthern Africa Mosadic region dzakanangana nebese vechidiki vari kuita mabasa eutungamiriri mumasectors akatisiyanei. Asi yali inenge yakanangana ne 3 categories. One iri kutora kana kuti tarika vechidiki vari mucivic leadership inova ndiyo speki yandiri pari zvino yakaitwa ndichitosino kuyali. Then kune vamwewo siti vechidiki vari mubusiness enterprise. Kozo kune rimwewo category rekupedzisira rinonziro public management and governance. So tese vechidiki vane chekuita neutungamiri vanhu vane zvavakuita mumakategori iwaya vari muno muSouth Africa kutaura kwandiri kuita tiripo 109 vakasarudzwa munyika 14 dzandataura idzi.
Ndinokutendai nekuva nesu muchirongwa chedu chanhasi.
Ndinotenda mukoma Ivanzi.
Avo vanga vari mukoma Lamin Pwanyiwa veYali vachiita zvakare zvematongerwo enyika, vachiita zvakare zvidzidzo zvekutungamirira iko zvino vari kuSouth Africa. Tinokutendai nekuva nesu muchirongwa. Tosangana zvakare svondo rinouya tichikurukura nevamwe vechidiki munhau idzodzi. Anokuonekai nemufaro, ndini Ivanzi Zininga.
Tinotenda zvikuru Ivanzi. Nhasi muchirongwa chedu chatinotaurisa nhau dzechitendero, tanonoka wandi weStudio 7 aita hurukuro naReverend Stuart Chibuda veMethodist Church.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, Jesu simba rangu, unondipa simba.
Ini ndinonzi Reverend Stuart Chibuda, ndiri weMethodist Church in Zimbabwe, ndiri kushamba seke panda gweru district.
Vatendo munzvimbo venyu vakawanda?
Ya, vakawanda because the 24 societies and vatendi vacho vari around 1200.
Chinokufadzai kushanda mudunhu iri chii?
Cooperation ine vatendi vandinoshanda navo mubasa ramwari. Vanonzwisisa kuti vane nzvimbo mubasa ramwari, saka ndozvinondifadza.
Vatendi vanouya here nezvinovanetsa kwamuri?
Ya, vanouya nezvinovanetsa kwandiri vakasiyana-siyana.
Zvinonyanya kunetsa vatendi zvakaita sezvipi?
Zvakasiyana uye zvine malevels. Zvimwe zvacho zviri so deep socially, zvimwe zvacho nawo ndezvimwewo zvinongori common like my economic sectors. Izvozvo ndo zvatinogona kusheya. Zvimwe zvinenge zviri deep neupenyu hwavo, zvimwe zvachona hatizogoni kuzipublish.
Vanhu vari kubuda mumachechi, munofunga kuti chikonzero ichi chii? Nokuti tinoona vanhu vazhinji vachibuda mumachechi.
Ya, vanhu vanobuda mumachechi for various reasons. Vamwe vanobuda because zvinhu zvavanenge vachitsvaga muchechi vanenge vasingazviwani. Unexample, kana munhu achifarira zvekuprofitwa, unozoona achibuda kumamainline churches akaita seSwana naMethodist. Munhu anofarira zvekuprofitwa hasidi comfortable nekuti hatiiti izvozvo. Kwoitawo vamwe vanobudawo for various reasons kuti pamwe pane kwaanofunga kuti kuri betawo kudarika kwaanenge achipinda.
Reverend Chibuda, mazuva ano upenyu hunoita sokuti netsei. Uku kune zvemari zvinonetsa, uku kune pokugara panonetsa, kwozouyawo zvamabasa. Nzvimbo yaMwari pamatambudziko ese aya anosangana navanhu iri papi?
Nzvimbo yaMwari iri so clear, baba, muBhaibheri. Mwari vakatipika takatosiyana, tine malevels akasiyana eupenyu. Vanhu vamwe vakasikwa vari vapfumi, vamwe vakasikwa vari varombo. Vapfumi vakasikwa kuti vagobatsira varombo. Saka muchechi zvinhu zvatinodzidzisa izvozvo kuti varombo vanofanira kuwana kurarama kwavo kubva pavapfumi vapfumi vakapuwa upfumi namwari kuti vagone kubatsira varombo saka ndo nzvimbo yamwari muchechi
kumutendi anouya kwamuri ave kubuda muchechi achiti anamatira utano hwake anamatira utano hwehama yake anamatira nyaya dzemari nyaya dzamabasa nezvimwe zveupenyu asi hapana chaita nani munomuti chinyi mutendi wenyuyu
isusu as Methodists we believe in scriptural holiness kana kuti utsvene hunobva mubhaibheri saka ndoratinonyanya kushandisa bhaibheri kuti munhu arinzwisise so tinomutsicha kuti mwari haaregedzi kupindura vanhu vake asi pakupindura kwamwari dzimwe nguva kana mwari paanoti titimirire mhinduro vamwe vanoona fanika aregedza kupindura nokuti mhinduro yamwari anoti yes kana iri emergency anoti imbomira kana isiri emergency ina anoti no kana kuri kuti uri kunamatira chinhu for wrong reason
pane zvamunoita here mudunhu iri kana kuti pane zvinoitwa navatendi venyu mudunhu iri zvokubatsira chechi kana kuti chechi kubatsira vanhu
kucommunity muchechi medu tine imwe committee inonzi Christian Social Responsibility committee iyoyo inobatsira vanhu vari mucommunity vanotambudzika for example izvozvi tine vana 4 vatiri kubatsira as Methodist Church in Samba Circuit vatiri kubhadharira maschool fees nekutengera mauniforms nemabhuku infact tingangoti vana vacho ivavo vatori vana vechechi vatiri kuchengeta sechechi tine 2 vari kusecondary 1 ari mufom 2 1 ari mufom 1 then tine 1 ari kuinda ari kuecd ne 1 ari grade 1 inherera dzose here
mubasa renyu umu munofanira kuva neimwe vhesi inoramba ichiuya pamuri muchiita basa inoramba ichiuya mupfungwa dzenyu ingava ipi vhesi yakadaro
ini vhesi inongonyanya kungonditacha ndiyoyo yekuti kana tichiona vanhu vanotambudzika ngationei ishe Jesu nokuti vanoti wakandiona ndichitambudzika ukandiona ndiine nzara ukasandipa chokudya ukandiona ndisina chokupfeka ukasandipa chokupfeka kwanzii vanhu mobvunza kuti takakuonai kupi zvozvichero kune mudiki wamakaona asina chokupfeka mukarega kupa chokupfeka makaregera kuitira ini oti kune vanenge vakaita zvakanaka anoti chipindai makaita zvakanaka makandiona ndiine nzara mukandipa chokudya mukandiona ndiri mutorongo mukandizvisisira voti takazviita kupi zvonzi kuna ivavo vamakazviitira ivavo makaitira ini so that vhesi inondidhiraivha zvikuru panyaya dzechristian social responsibility chechi ine nzvimbo mukati necommunity
aiwa tinotenda nemashoko ayo avo vanga vari Reverend Stuart Chibuda veMethodist Church of Zimbabwe Gweru District Shamba Circuit tinoimba kuti mafadzwa nechirongwa chedu nhasi tinenge tiine mizvekare zvondo rinouya tichiita dzimwe nyaya dzezvechitendero ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC
Aiwa tinotenda zvikuru tanonoka tichivimba kuti mose makwanisa kuenda kukereke kunonamatira vanoshaya nevanorwara aiwa hamadiwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votaura kumusangano weAfrican Union kuAddis Ababa, Ethiopia vachiti vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakachengetedzwa zvakanaka asi rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavinga vanoti vatungamiri venyika dzemuAfrican Union vanofanira kuona kuti vaMnangagwa vaita sarudzo dzakachena MDC Alliance yoita musangano kwamutare tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri tokusiyai mina Chris Kande munhau dzeIsindebele
soku isi